manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina gunyana 8 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchuchisi wehurumende nhasi ati anoda kuti nhengo nhatu dzeMDCT dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa kuGlenview dzitongerwe rufu. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa votora urongwa hwekufambiswa kwemari hwepakati pegore vachitenda kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. VMDCT vanoti mashoko emutungamiri wenyika ekupomera gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere mhosva yekuita zveuori anobudisa pachena zvavagara vachitaura kuti uori wadzika midzi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti hurumende yadzikisa zvishoma uwandu hwemari yebhajeti yaitarisira kubva pamabhiriyoni mazana matatu nemakumi masere nemashanu kana kuti $3.85 billion kusvika pamabhiriyoni matatu mazana matatu ane makumi manomwe nematanhatu kana $3.76 billion. Vachinamasa vataura mashoko aya vachitora mafambisirwo emari epakati pegore kana kuti mid-term fiscal policy. Asi chirongwa ichi chakanonoka kuturwa sezvo chichifanira kuturwa muna chikumi. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachinamasa vati zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvemari yese yakawanikwa nehurumende kubva munandira kusvika muna chikumi zvakashandiswa kubhadhara vashandi vehurumende uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvekuti hurumende inofanira kutora matanho ekuderedza uwandu hwemari iyi. Vachinamasa vazivisawo kuti panguva imwe cheteyo mari yaitarisirwa kuwanikwa nehurumende yakadzikira kubva pa1.87 billion kusvika pa1.69 billion. Vati nekuda kwaizvozvo vave kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura ne1.2% kwete 2.7% yavange vakatarisira. Asi mumiriri wemusikavanhu Constituents vaProsper Mutsiami vebato reMDCT vaudza Studio 7 kuti vachinamasa havana kunatsobuda pachena kuti vachagadzirisa sei nyaya yeupfumi hwenyika.
Pafiscal budget yaitwa presentation the minister ndekuti izvozvi zvavana kana nzira yekuti vakwanise kunge vachiwana mari yekuti vanga vachisimudzira economy.
Mukuedza kuvandudza upfumi vachinamasa vatiwo hurumende iri kutora matanho akawanda munyaya dzemabasa ekurima uye nyaya yezvicherwa. Vatiwo chikuru chinodiwa kuti upfumi husimuke inyaya yekuti makambani emunyika atange kugadzira zvinhu. Vati nyika iri kuramba ichitenga zvinhu zvizhinji kubva kunze kwenyika ichirasikirwa nemari yakawanda. Vachinamasa vatiwo Mangoda haana kuunza mari sezvange zvakatarisirwa uye pakacherwa makarati anoda kusvika miriyoni chete asi ivo vange vakatarisira makarati mamiriyoni matanhatu. Vatiwo kambani yemarasha yeHwange haisi kushanda zvakanaka uye iri kuita zvinhu zvisinei nayo zvakaita sekuve nezvipatara dzimba nezvimwe. Vati nekuda kwaizvozvo vave kuronga kuti kambani ipe dzimba dzese kubazi rezvedzimba nezvipatara kubazi rezveutano kuti isari ichiita basa rekuchera marasha chete. Asi munyori anoona nezvemari MDCT vatapiwa mashakada vati izvi zvinogona kuti mamwe makambani aregedze kuvakira vashandi vavo dzimba achitya kuti dzinozotorwa nehurumende.
Parichandaona pabhajeti richekutanga ndanzwa kuti dzimba dzekuhwange dzakavakirwa vashandi nezvipatara infrastructure yese yakaitwa nehwange Colliery government yakuda kunationalize zvinhu izvozvo. Saka zvinodiscourage makambanies kuti avakire vashandi vavo dzimba nemahospital in the future. Chimwe chandaona mubhajeti ndechekuti hurumende haina mari yabvuma kuti yabroka.
Vachina masa vazivisa kuti nyika iri kutora matanho akasiyana siyana kusimudzira mabasa ekurima mumaruwa nemumapurazi mumwaka unotevera. Vanoti pari zvino kunyange hazvo nyika yakatarisana nenzara hapana achafa nenzara sezvo pane chibage chinokwana mwedzi misere. Vati chibage ichi chakatengwa nehurumende, makambani akazvimirira pamwe nemasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Vachina masa vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mabhanga ekune dzimwe nyika zvikuru sei ekuamerica nekueurope ave kuramba kushanda nemabhanga emuno, izvo zvave kukanganisa mabasa eupfumi munyika. Rimwe ramabhanga yavati Commerzbank yekugermany vatiwo nyika icharamba ichishandisa mari yekunze kudzamara upfumi hwanaka, uye vati vane urongwa hwekukurudzira vanhu kuti vashandisewo marands, mapula, Australian dollar nedzimwe pachinzvimbo chekushandisa mari yekuamerica chete. Mukuru webhanga guru renyika Dr John Manguja vaudza Studio 7 kuti matanho atorwa navachina masa akanaka chose pakusimudzira upfumi.
Ndaona zvakanaka chose nekuti minisita arikuita zvakanaka kuti nyika ino chayakuda inyaya yekuti vanhu vashande tikudze upfumi hwenyika yeZimbabwe.
Zvichakadaro, paramende ichatanga kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhajeti regore rinouya, svondo rinouya. Komiti yedare iri rinoona nezvebhajeti ichatenderera nenyika yese ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhajeti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Mapazi ehurumende pamwe chete nemasangano akazvimirira vakawana rubatsiro kubva kuUnited States Agency for International Development kana kuti USAID pasi pechirongwa cheStrategic Economic and Analysis kana kuti SERA varumbidza zvikuru chirongwa ichi vachiti chabatsira mapazi avo kunzwisisa nyaya dzekuvandudza upfumi hwenyika nekurwisa uori. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chakaparurwa mugore ra2011 chiri kupera mwedzi uno. Pasi pechirongwa ichi, SERA yakapa mapazi ehurumende pamwe chete nemamwe masangano akazvimiririra mamiriyoni gumi nemazana masere emadhora, donzvo riri rekuti kuitwe tsvakiridzo yekubudisa pachena zvaikonzera kuondomoka kweupfumi munyika, uye kuti matambudziko eupfumi pamwe neuori angagadziriswa sei munyika kunyanya mapazi ehurumende. Vachitaura neStudio 7 muHarare nhasi pamusangano wekucherechedza kubudirira kweSERA, vaSolomon Muhlanga, mukuru mukuru mubazi rehofisi yemukuru wenyika nedare remakurukota, vati SERA yakavabatsira kuongorora zvimhingamupinyu zvinokonesa kubudirira kwemabhizimusi.
Kana mashandiro avarerutswa, tinovimba kuti uori hunenge huchiitika mumaofisi akawanda hunotaurwa nezvawo hunogona kunga kuderedzeka.
Vapfungwa kunaka mukuru mukuru mubaziri vaudza Studio 7 kuti pasi pechirongwa ichi vakakwanisa kuvandudza ruzivo rwevamwe vashandi vebaziri, vakatizve ruzivo rwavakawana urwu ruchabatsira vashandi ava kuti vabatsire nyika kuumba mutemo nezviga zvinosimudza nyika pamwe nezviga zvinopedza uori. Vashamiso Mutisi, mukuru wesangano rakazvimiririra reZimbabwe Environmental Law Association Zela muchidimbu, vati vakabatsirwawo neSERA munyaya dzekuwana ruzivo rwekupenengura zvakazara zvinenge zvichiitika munyaya yezvicherwa, uye kuti vabudise uori pachena nekushanda nehurumende mukurwisa dambudziko iri.
Chirongwa cheSERA chakatibatsira zvikuru pakuti vakatidzidzisa kuita research kana kuti mhenenguro yekuona zvinenge zvichiitika mumining sector, kungave kubiwa kune kuchiitwa mari kungave kubiwa kune kuchitwa zvicherwa maminerals.
Mumiririri wa America muZimbabwe, Ambassador Harry K. Thomas Jr. vati vane chivimbo chekuti ruzivo rwakaumba pasi pesera ruchabatsira kuti mapase hurumende aite zvinhu zvakajeka pamwe nekugadzirisa mitemo inorwisa nyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vachuchisi vehurumende nasi vanoda kuti ne vati vanoda kuti nengo nhatu dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa kuGlenview dzebato reMDCT dzitongerwe rufu. Asi nengo idzi dzakumbira kunzwirwa tsitsi nedare kunyange hazvo dzichiri kutsika madziro dzichiti hadzina mhosva yadzakapara. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wehurumende panyaya iyi vaEdmonya Zamba vakurudzira dare kuti ritongere rufu vasungwa vanoti vatungamirai madzokere muzvare Yvonne Musarurwa pamwe navaLast Mayenge Hama avo vakabatwa nemhosva yekuponda Assistant Inspector Petros Mutedza pamhirizhonga yakaitika muna 2011 pakati pemapurisa nevechidiki veMDCT. Vanyazamba vati chiitiko ichi chakakanganisawo pfungwa dzevanhu vakawanda vakaona izvo zvichiitika vanosanganisira vana vadiki pamwe nevanhuwo zvavo vasinei nezvematongerwo enyika. Asi rimwe remagweta evasungwa ava, amai Beatrice Mutetwa, vati vasungwa ava havana mhosva yavakapara uye vati mukupa mutongo dare rinofanira kutarisa kuti umbo hwakasvitswa kudare hauburitse pachena kuti ngana ndiyakakanda dombo rakatema vamutedza zvakazokonzera kuti vafe. Vaenderera mberi vachiti mutongo wakaturwa nemutongi wedare vachine mbiri bhunu unoita sekuti imhosva kuti munhu anzi inhengo yeMDCT nepamusana pekuti hazvizi kubuda pachena mumutongo wavo kuti nhengo dzeMDCT dzakabatwa nemhosva yekuponda iyi dzakanyatsoita chii chaizvo chakakonzera kuti vamutedza vafe. Zvichakadai, amai Mutetwa vakurudzira dare kuti mutongo waro ribude pachena kuti hurumende inofanira kuferefeta nyaya dzevanhu vese vanonzi vakapondwa pamwe nekushayikwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika vachiti vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva dzekuponda vari kungoswera mbeya nemigwagwa vasina zvavari kuitwa zvinopedzisira zvaita sekuti mutemo une vamwe vanhu vaunoshandisirwa. Amai Mutetwa vatiwo bumbiro remutemo idzva haribvumidze kuti munhukadzi atongerwe rufu sezvakumbirwa navanyazamba. Naizvozvo vati muzvare Musarurwa havafaniri kutongerwa rufu nyangwe zvodii. Zvichakadai, mutongi wedare vabhunu vatambira chikumbiro chasvitswa kudare nemagweta evasungwa ava chekuti vaFinias Natarikwa avo vakabatwawo nemhosva yekubatsira vamadzokere namuzvare Musarurwa kubva panzvimbo yakaparirwa mhosva vabuditswe muusungwa. Amai Mutetwa vati hazvikodzeri kuti vanhatarikwa avo vanove mutyairi weMDCT vabatwe nemhosva iyi sezvo vave munhu aiita basa rake panguva yavakasungwa. Vabhunu vabvuma chikumbiro chekuti vanhatarikwa vabuditswe muusungwa vakamirira kupiwa mutongo panyaya iyi. Zvichitevera zvasvitswa kudare nemagweta ari kumirira vasungwa, vabhunu vati nyaya iyi ichadzoka mudare musi wa 19 mwedzi uno pavachatura mutongo wekuti vanhu ava vanogara mujeri kwenguva yakareba zvakadii. Imwe nhengo yeMDCT yanga iri mudare ichinzwa nyaya iyi vaSimon Mpande vati vari kuona sekuti vabhunu vane divi ravakarerekera pakutongwa kwenyaya iyi.
Matambiro etiri kufambisira kuti nyaya iyi tiri kuona kunge kushungurudzwa kuritwa vanhu vedu veMDCT inhau yekuti vari kuona kuti vamugabe vava under pressure nemamiriro akaita situation munyika.
VaSydney Chisi avo vanoshanda nesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe kana kuti YIDES vati vanoona sekuti nyaya iyi inyaya yakatongwa kare pasiri kutariswa umbo hwakasvitswa kudare.
Kana pane munhu akabata dombo, mapurisa basa ravo nderekuburitsa kuti munhu akabata dombo rakatema mupurisa wayo ndiani, kwete kungoti izvo nokuti wanga uripo, saka kana wanga uripo saka unofanira kusungwa.
Mudare nhasi Manga makazara kuti maku nevatunga mirive MDCT. Vanga vachisanganisira vatevedzeri vava Morgan Tsvangirai mu MDCT. Vanoti Muzvare Tokozani Kupe, vaNelson Chamisa nava Elias Mudzuri. Vamwewo vanga vari mudare. Vanosanganisira mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nenhengo dzeparamende dzeMDCT dzakati wandei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mukuru weBarclays Bank of Zimbabwe vaGeorge Guvamatanga vanoti mabhangi haasi kuzocherechedza magwaro eminda kana kuti maoffer letters sezvo achiti murimi haana chaainacho kunze kwezvinhu zvaakatenga kana kuvaka kwete zvaakawana zviripo papurazi. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vaguva Matanga avo vanga vari munyarikani mukuru paCongress yeZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU yaitwa nhasi muchinoyi vati chinokosheswa namabhanga midziyo mitsva yakatengwa nemurimi kwete zvinhu zvaakawana zviripo pakatorwa purazi kutanga muna 2000. Vatiwo magwaro ari kupuhwa nehurumende aya haana kunakira varimi sezvo achipa hurumende masimba ekuvatorera mapurazi mukati memwedzi mumwe chete.
Makamboiverega here 99 helis? Have you read the 99 helis? Vanyati, makamboiverega here 99 helis? Inotaura iyo 99 helis kuti if you borrow from the bank, the only assets that you can use as security will be your improvements. Yeah? Zvamaisa iwe pachi pamunda.
Vachitaura pagungano rimwe chete muzvinafundo wepachikoro chikuru cheHarare Institute of Technology kana kuti HIT vaMaxwell Chanakira vakurudzira varimi kuti vashandise midziyo nembeu yechizvino zvino kuti vawane gore rakawanda.
Ndangari chiti mafarmers anofanira kuita zvinhu zvitsva, kuedza zvinhu zvitsva, kuedza maitiro matsva ekurima, modzi kana mbeu itsva, makohero matsva. Nechikonzero chekuti kana taita zvinhu kwenguva yakareba pasina maresults akanaka tirikuwana, toda kuti tichinje maitiro.
Varimi vanodarika mazana matatu kubva kumatunhu ose munyika vari kupinda musangano wevarimi pasi pedingindira rakanangana nekuvandudza zvinhu munyaya dzekurima kana kuti Innovations for Comprehensive Agrarian Reforms. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vagari vekwachivi kumasvingo kunyanya madzimai vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu iri uye vatsigiri vebato reMDCT havasi kupiwa chikafu sezvo chiri kupiwa vebato riri kutonga reZANU-PF. Mumwe mugari wedunhu iri Ambuya Matizirofa vanoti izvi zviri kuita kuti vana vazhinji vechidiki vaende kuzvikoro vachiziya nenzara. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission neZuro rakaparura ongororo yaro inoratidza kuti vatsigiri vemapato anopikisa havasi kuwana mukana wekuwana chikafu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 naAmbuya Matizirofa. Tine urombo vateereri, mishina yedu inenge iri kutariswa, inenge iri kutsvedza tsvedza. Tinoimba kuti zvichagadzirisika. Makateerera kunepfenyuro yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rakaiti tarise zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopikisa muSouth Sudan vari kushora mashoko ehurumende yeAmerica ekukurudzira mumwe mutungamiri wenyika iyi vaRiek Machar kuti vasadzokere kuSouth Sudan kunotora chigaro chavo vachiti kusavapo kwavo kuri kukonzera kusagadzikana munyika iyi. Mumiriri weAmerica vaDonald Booth vakaudza dare reHouse of Representatives kuti kudzoka kwavaMachar kunokonzera kusagadzikana munyika iyi. Vamacha vakaenda muhupoteri muna chikunguru mushure memhirizhonga pakati pebato ravo riri muhurumende yemubatanidzwa nehurumende inotungamirwa navaSalva Kiir. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vanoti kutukwa kwavakaitwa nemutungamiri wePhilippines vaRodrigo Duterte hakusi kuzokanganisa kutyidzana kwenyika mbiri idzi. VaObama vati ivo navaDuterte vakamorisana zvishoma pavakasangana kumusangano weAssociation of Southeast Asian Nations kuLaos. Kutukwa kwakaitwa vaObama kwakapa kuti varambe kusangana navaDuterte pamusangano wavaifanira kuita. Vanhu vemuVenezuela vari kuenderera mberi vachiratidzira kuti paitwe sarudzo kana kuti referendum yekuti mutungamiri wenyika iyi vaNicolas Maduro vasiye basa here kana kuti kwete. Zvino munyaya dzezveupfumi munyika iyi zvinonzi hazvina kumira zvakanaka zvichitevera kuderera kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Kuderera kwemafuta uku kwakonzera kushayikwa kwechikafu nemishonga muzvipatara. Iye zvino tombotarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika munyika. Mapoka evanhu akawanda ari kushushikana pamwe nekushamisika nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avanonzi vakaudza gurukota rezvekutongwa kwematunhu uye vari tete wemusangano weZANU PF vaSevia Kasukuere pamusoro peuori hunonzi huri kuitwa mukupiwa kwemastendi ekuvakira dzimba anofananga achipiwa vechidiki vebato reZANU PF. VaMugabe vanonzi vakashamisawo kana ivo vakasukuere mushure mekuvabvunza nezvenyaya iyi pamusangano wePolitbureau wakaitwa neZuro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora pamwe nemumiriri wePelandaba Mupopoma mudare reParamende vari nhengo yeZANU PF vaJoseph Chuma. Tatanga nokubvunza vaChuma udzamu hwemashoko avaMugabe.
Chekutanga nechekuti president mutungamiriri wedu and president wenyika ane kodzero rokubvunza zvinhu kuti anzwisise paasina kunzwisisa zvakanaka kuti chichafamba pachafamba sei, vane kodzero rokuti vabvunze vanzwisise. Saka nekuona kwangu hapana chinhu out of this world chaitwa napresident kubvunza minista kuti ko nyaya yemastendi iri kufamba sei, because after all minista ndivo vane hofisi yacho inobata nenyaya iyo yemastendi acho. Saka president vakatida clarity. Asi izvozvo kakara mune chida clarity hazvirevi kuti uori waitika. Asi kana vaitazve it shows kuti president vari vigilant, which means that vanovazviona zvinopedzerana kaikoko. But nekuona kwangu nekufunga kwangu handifunge kuti minister vaita anything.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda Voice of America uri muWashington DC. Regai tikudzoserei kuhurukuru yataita nava Joseph Chuma pamwe nava Douglas Mwonzora.
Chekutanga ndechekuti president mutungamiriri wedu and president wenyika ane kodzero rokubvunza zvinhu kuti anzwisise pasina kunzwisisa zvakaraude chichafamba pachafamba sei. Vane kodzero rokuti vabvunze vanzwisise. Saka nekuona kwangu hapana chinhu out of this world chaitwa napresident kubvunza minister kuti ko nyaya yemastendi iri kufamba sei. Because after all, minister ndivo vane hofisi yacho inobata nenyaya iyo yemastendi acho. Saka president vakachida clarity. Asi izvozvo zvakakara mune chida clarity hazvireve kuti uori waitika. Asi kana vaita zve it shows kuti president vari vigilant, which means that vanovazviona zvinopedzerana kaikoko. But nekuona kwangu nekufunga kwangu handifunge kuti minister vaita anything which is amiss. President vanga vachibvunza vachida clarity.
Vamonzora, maonero enyu panyaya tiri kukurukurai.
Zvinofanira kuzikanwa kuti president hane police, hane CIO, vanowana information. Saka kutobvunza kwavakaita ikoko zvinopangidza kuti vanga vaine information yezvinhu zvakaitika. Isu tinonyatsa kuziva kuti vakasuku here vari kutora land iri kumacheto kweHarare vachipa vanhu veZANU PF. Saka pakuita izvozvo hapana asingazvizive. Vakabuda munewspaper vachiti vakutora mastands vachipa mayouth eZANU PF. Asi mayouth aya haana kupiwa. Taakunzwa kuti mastands akupananwa pachiushamwari, pachiukama, pachiori. Isu tiri kuti hori ihoho ndo huri kuita kuti tiende kumademonstration tichiti hatikuda corruption munyika muno. Zvinofanira kuinvestigatwa izvozvo. Kana vaonekwa vaine mhosva ngavatosiya kasa vakazvizera.
Honorable Chuma, pari kutorwa mastands ari kungopiwa vechidiki veZANU PF kana nhengo dzeZANU PF. Urongwa hwakanaka here tichitarisa kuvakwa kwenyika? Pache zvazvo harisi uori here hwekuti panotorwa mastendi ivhu renyika ropiwa bato rimwe chete?
Chekutanga, mastends asi kungopiwa mayouth eZANU PF chete. Mastends ari kupiwa mayouth ese emuZimbabwe. And mastends aya ari kuadministra neyouth corp, which is a government parastatal. And inini I will talk for Bulawayo for example, because that's where I come from. Youth corp itori nemahofisi mutown. Munhu anongozviendera ega echinoita register for a stand ari ega. And kana achisvika ikoko handisati ndatombonzwa kuti kune munhu akambobvunzwa kadhi rake remusangano kana anything like that. Asi munhu anogona kungobvunzwa national ID kadhi rake chete kuita kuti registration ifambe nemazvo. Saka kuti zvinzi mastands aya ndeZANU PF inini ndinozviramba especially for Bulawayo, because what I know for sure is that even mayouth ana Monzora MDC vakandi approacha ndakatovarefiandi kana vadhareta kuti ave endai munoregista muwane mastands.
Vamonzora, takambonzwa vamugabe vachitaura mazita evamwe mashuromo vanenge vachifungidzirwa kunzi vaita zvouori, asi nyaya idzo dzinongozopera pasina zvaitwa. Munofunga here kuti tomboti vakasukuyere vaita zvouori zvechokwadi pane zvimatana vangazotorwa navamugabe?
Hapana zvinoitwa navamugabe vaya, nokuti vanoregerera vanhu vavo vanoita zveuori izvozvo. Zvotaurwa navachuma izvo hachizi chokwadi. Hakuna mayouth eMDC akapiwa mastend. Kana paine one ngaanzwe munhu iyeye. Hakuna mayouth eMDC akapiwa mastend.
Honorable Chuma.
Right. Chekutanga, munofanira kunzwisisa nyaya iyi. Kana munhu chinzi aita uori, kunoita investigation ka. Kana munhu asina kuita kozi pakuvengana kwedu ikoko, ndinogona kutongoti vamonzora maba cellphone yangu, because ndinongoda kuvasvibisa zita ravo chete. But yet havana kuba mapurisa akasvika anogona kumuarest. But vakaita investigation yavo vozoona kuti but vamonzora vanga vasipo vabva pasini yacho ipapo, saka havana mhosva, vanozoregerwa zvika.
VaJoseph Chuma veZANU PF, mwanzwa kubva kuna vaDouglas Mwonzora veMDCT. Vateereri musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvegwaro rakaburitswa nesangano reZimbabwe Human Rights Commission rekuti bato reZANU PF riri kuita zvematongerwo enyika pakugoverwa kwechikafu. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Muchuchisi wehurumende nhasi ati anoda kuti nhengo nhatu dzeMDCT dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa kuGlenview dzitongerwe rufu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyamina nditungamiri Nkomo.
Thank you.